Mukadzi payakavhara mugodhi wayo 2014 muri muna May, vashandi vakanga vava nezvikwereti zvaisanganisira masalaries akanga ari backdated from December 2013. After that, SAB yakazoresuscita maoperations yacho muna 2017, probably it was April. Pachivhugwa mugodhi uyu, vashandi vakanga vari supposed kunge vachipuwa mari dzavo dzese, as according to zvakanga zvataurwa naDeputy Minister by then and Fred Gandwa Moyo na Whitley Sivanda akanga ari ndiye HR manager by then. But up to now, we received nothing. The unfortunate part of it is that vashandi vamwe vakanga vachinge vakanga vasina kuwana mari dzavo vari kubudiswa mudzimba. Vamwe vashandi vachona vari kunzi why did they not come kuzoshanda back kubasa ravo kusabi. Vamwe havana kutombogara vadaniwa kubasa zvachese kusabi, but they are now being evicted out of their houses.
Vad vangani vari munyaya iyi?
Vashandi vari kubudiswa mudzimba as I speak vakati one day. Vakadaniwa vakasauyawo, of course, yes. The number is not yet known.
Vava vakangogara chete vasingashandi.
Takaiti kanito kuti patime sabi payakanga yakavhara, vanhu vashandi vazhinji vesabi vakatsvakawo kumwewo kwavaikwanisa kuzana kushanda. Vakazovhura mugodhi, mugodhi uyu wakavhura une malow rates akanga ari pasi pasi peakanga achiora vanhu pakutanga. Saka vanhu vakazenge vakuopta kuti no. Sinzi zvisiri zvokufosiwa kuti uya kubasa because fines unoda kana tahudi. We only decide. Vamwe vakaramba vari kwavanga vari ikokoko. Vashandi vasina kudzoka kubasa ndovari kuafektiwa. Nemawidows mamwe wane varume vavakashaigirawo pamugodhi vasina kupuwa mari dzavo dzakakwana vari kunzwa vanofarira kunge vachibuda mudzimba. Letest resource iripo so far ndokuti musi wa 31 December vashandi vavo vanenge vachinzi vabuda mudzimba.